Vakorinta wevuvili ngatho wevugumi lina kungompela. Ndoemula kuti muve nemoni lefune vulengwe gwangu. Iveni nemoni lefunami. Ndo wandina kuvita mumuli kunota kunzimu. Govinda kumuvigilidza ntovoro kumuisa kuna Kristi. Muli mwana dembuya nana, unandume ngompela, iye Kristi. Koga ndodzidzika. Ngekuti senyoka yakachengela Eva. Ngekuchengelela ntome kwayo. Nikumbule inochinyiwa. Muve musiya kuzvipa kwemalevesa. Kakale kwakachena muna Kristi. Mwamuchira ngekushata mwene mwe unozha esumikira Jesu upoga. Muna watakasumikila. Mukamuchira meya epoga. Muna yamakamuchira. Kakale mukamuchira ndipo mbuya epoga. Muna yamakamuchira mutili. Handitoduma kuti ndintukununu pavatumwa ivavo vanoi vakulukulu. Nenguva ndisinyambi yeleveleka koga ndina zivo. Iko kutaka kuchenesa kumuli misi yose nemuzvitu zvose. Apa ndakata majinyo ngekuzviisa pasi kuti ngimukudziwe. Ngekusumikira ndevembuya yenzimu kumuli kuzhe kwake kushaka bhatso imwe mumuli kene. Ndakakwivila makuvungano mamwe nguwamuchira bhatso muwali kushingila imwe. Ngono pandakave ndinamwe koga ndisheta. Andina wandakave ntolo kunli. Nguve zvandakave ndisheta zvakadhusiwa ngezvikamu zvinodhwa kuMakedhoniya. Ndizvo ndakalesha kumulemesera kene handitohumulemesera. Semaleveswa aKristi ali mundile, kuzvikudza kwangu ikoko hakutonyaladziwa mumitutu yeAkaiya. Apa ndoleva ikoko ngekutini, ngekuti ndisingamudhe kene. Dzimwe unoziva kuti ndomudha. Chandinoshinga ngwenu ndodhurira ndichishinga kuti ndishayise ivavo mazvikudzo, ivava vanoshaka kuti vatogose vanolizana nasvi muna chavanozvikudza ndicho. Vatu vakajali vatumwa vemanyepwa, vashingi vanochevera, vanozvitama vatumwa vaKristi. Ngona kutochenamisa, ngove naiye Satani unozvitama ntumwe wekudzimu wechedza. Ndizvo hakutochenemisa havalanda vave naivovo vezvitama valanda vendulama. Belelo lavo lofanana nemishingo yavo. Ndokugirilula ndipinga kusive neunokumbula kuti ndichilengwa. Koga hamungakumbula saikoko mundiyamuchire sechilengwa kuti ndizvo namivo ndizvikudze kutukununa. Chandinoleva handitochileva ngesimba lashe. Koga ndoleveleka sechilengwe mukuzvikudza kwakajali. Sevanji vezvikudza ngekwezveshango namivo ndozvikudza. Ngove mutamira zvirengo moni refu naiko makashata. Imwe ngekwenyu makachenjera. Muve nemoni refu antu emutama valanda. Kene muchevela, kene mubhatilapo, kene mulingila pasi, kene mulonga shaula mate. Ndina shoni kuleva kuti isvi takakumwa kutama zvitu izvezvi. Koga chimwe nechimwe chaanozvikudza ndicho ndoleveleka sechilengwe. Namivo ndingazvikudza ndicho. Kene vaHebheru, namivo ndiiye. Kene vaIsraela, namivo ndiiye. Kene veledzi kwaAbrahamu, namivo ndiiko. Kene valanda vaKristi, imi ndinilanda unoita pavale. Ndoleva semupengo. Ndakashinga kwakasima kuvapinda kwazvo. Ndakave mungumba yevusukwa kanjinji kuvapinda. Ndakalogwa kanjinji ave pedzo ngelufu kanjinji. Ndakalogwa kashanu ngevaJudha, shamudziri makumi mana anodzisa ingompera. Ndakalogwa katatu ngezvikombo ngevaRoma, akikitidziwa ngemagwe. Katatu kose ikepe chandakave ndienda ndicho chakanyungwira mugungwa. Haangama muvhula ngekuzvibhatirira muzvipitu zveikepe usiku gose. Amuka ndishanda kajalo zhuva rose. Ndakaenda njendo njinji, ave mumpatsa dzenjizi nedzezvigevenga, ave mumpatsa dzevakanyi kwangu nevezvichama, ave mumpatsa mumizi mikuru, ave mumpatsa muchilambanyika nenge mugungu, ave mumpatsa muzvikamu zvemanyeka. Ndakashinga kunolema, apitsa masiku manjinji ndisingaizere, muzhala nenyota kanjinji ndisingadye. ndipota ndisina zvambara. Ngono kuzhe kwezvimwe zvitu. Ndodzidzika zhuva nezhuva. Ndikubulange kumakubungano wose. Panove mumwe asakasima. Imi ndozviwa ndisakasima havo. Panove mumwe awira mujinyo. Imi ndozhara buendasi. Hakuri kuti ndina kuzvikudza. Ndozvikudza ngekwezvitu zvinolakidza kusasima kwangu. Ndzimivo tate vashe Jesu. Iwo unokudziwa kusingapele. Unoziva kuti handitonyepi. Pandakambe ndiri kuDhamasiko, Lauro akave ali pasi kwashenkulu Aritas. Wakapiga palindi pankova wenze nkulu kundibhata. Koka ndakadherusuka kuje. Ngebulile muguma, ndili muitundu. Havendile ambatsa, dzemazvimisulo awe.